Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa otsvagazve mutori wenhau Blessed Mushanga uyo ari kutaura nevakarwa hondo vari kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Vamunangagwa votungamira urongwa hwezuva revechidiki vachishushikana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemutauro waamai reInternational Mother Language Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko ekuti vari kutsvaga mutori wenhau Blessed Mushanga weterevhizhen yeHeart and Soul iri pasi peAlpha Media inove zvakare inodhinda mapepa nhau anosanganisira Newsday neThis Standard uyo ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act Chapter 9 Section 23 asi havana kutaura kuti akapara mhosva yei chaizvo. Taedza kubata vanyati asi vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Mumazuva adarika Blessed anga achiita hurukuro nevakarwa hondo yerusununguko kusanganisira vaBlessed Geza vanove nhengo yeCentral Committee yebato rezano PF vari kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakundikana basa uye vave kufanira kusiya chigaro. Izvi zvinotevera kurudziro yevamwe muzano PF yekuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti sarudzo dzisaitwa muna 2028 kuitira kuti mutungamiri wenyika vatonge kusvika muna 2030. Mapurisa anotiwo ari kutsvaga vageza ava vekupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika nekupesvedzera mhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta raBlessed Mushanga vaChris Mike.
Izvi zvatishamisa zvikuru nekuti mazuva mashoma shoma apfuura takambenge taenda kuchiteshi chemapurisa cheHarare Central Police Station. Mapurisa vakati panguva iyoyo vanga vasinei nechekuita naBlessed vakati tidzokere zvedu. Saka tazoshamiswa vaakunyora manje paruzhinji kuti vari kutsvaga mutori wenhau.
Asi iwo mapurisa anga ambokufoneraiwo here segweta rake?
Mapurisa akambenge afona patakaenda svondo rapfuura iro tikaenda kuchiteshi ndokubva vazofona zvakare mazuva mashoma apfuura apo mutori wenhau anga asabatiki nenyaya yematambudziko ake ari kusanganawo nawo. Saka vanga vazivisa kuti kana angotakwanisa kuti paite mukana vanomuona achisvika muchiteshi chavo.
Tiri kuona kuti mumashoko kuvatori venhau neruzhinji mapurisa ari kumupomera mhosva yekutyora mutemo wecriminal codification. Mukatudza kuti unoti kudii chaizvo mutemo waari kunzi akatyorawo?
Gwaro randaona riri kutenderedzwa haritsanangure kuti zvinonzi kwakatyorwa mutemo pakuti akaita zvekuita sei. Saka kuti tizvinyatsokwanisa kuti tipindure nyaya yemhosva iyoyo ndokunge takwanisa kuonana nemapurisa vachidedenura zvakanaka kuti tiri kuti wakapara mhosva yekudai yekudai nekuti wakaita zvakati. Pari zvino hapana izvozvo. Chimwe chandingataura ndechekuti chikamu chiri kutaurwa pagwaro riri kutenderera chine mipanda yakati wandei zvikuru. kune A, B, C, D, E, F, G. Havasi kunyatsotsanangura kuti chimupanda upi kana kuti chikamu chipi chaizvo chemutemo weCriminal Law Codification Reform Act chavari kutaura nezvacho.
Gweta vaChrist Mike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvisakadaro, mapurisa nezuro akambodaidza kukamba yavo yeHarare Central mudzimai wavageza amai Roslinda Izveita Wengwa kuti avabvunzurudze nezvemurume wavo ari kutsvagwa nematikitifa eCID. Aka ndeke chitatu mudzimai wavageza achibvunzurudzwa nemapurisa nezvekuti murume wavo aripi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekucherechedza zuva revechidiki kana kuti National Youth Day pamabiko aitirwa kunhandare yeZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Mutori wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vechidiki vakawanda munyika vari kushandisa zvinodhaka zvinonzi nehanzvi munyaya dzezveutano zvave kukanganisa pfungwa dzavo. Pakurwisa dambudziko iri, Vamunangagwa vati hapana anofanirwa kunzi ari pamusoro pemutemo.
Blood loads must be flushed out and the supply chain destroyed. On their part, communities both in urban and rural areas.
Vanotengesa zvinodhaka vari kufanirwa kufumurwa vabatwe nemutemo uye nzira dzavanotengesa nadzo dzinofanirwa kuvharwa. Nedivi ravo vanhu mumadhorobha nemumamisha vanofanirwa kurega tsika yekuchengetedza vanhu vanotyora mutemo. Ndinokukurudzirai tose kuti tishande pamwe nemapurisa uye nevamwe vezvemutemo kuti tipedze dambudziko iri.
Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka. Zviri kushandiswa zvinosanganisira mutoriro, dombo, guka nezvimwe. Vamwe vari kushorawo hurumende vachiti haina zvakawanda zvairi kuita kusunga vanotengesa zvinodhaka. Asi mapurisa ari kuti ari kusunga vanhu vakawanda. Vamunangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vaite mabasa anosimudzira nyika yavati yakauya neropa.
I urge you to continue working hard for our great motherland, Zimbabwe.
Ndinokukurudzirai kuti murambe muchishandira nyika yedu zvakasimba nenzira inoratidza kuda nyika yenyu zvizere. Rambai zvose zvingade kuitwa neavo vanoda kupatsanurai uye kupatsanura nyika yedu.
Mutungamiri wenyika vatorawo mukana uyu kuparura chirongwa cheZimbabwe Digital Skills Program, icho chanzi chiri kuitwa nerubatsiro runobva kunyika yeUnited Arab Emirates chichadzidzisa vechidiki vanosvika miriyoni nezviuru mazana mashanu zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemakombi kompiuta kusanganisira coding. MuZimbabwe dambudziko guru riri kusangana nevechidiki nderekushaya mabasa. Makambani mashoma achiri kubayira vanhu zvitupa ave kuvharwa kana kuti ari kugumura vashandi. VaFreedom Rechu vanoisa chigaro wevechidiki mubato reZANU PF vati vafara kuti kucherechedzwa kwezuva iri kwaitwa muBulawayo gore rino pamwe nekuparurwa kwechirongwa cheDigital Skills Program.
Zvakakosha chaizvo kuti mayuthi ave neutesa ihwohwo kuitira kuti vaonese mabasa avo emaoko vaite mabasa etheolosi kozvekozi vachishandisa michina yechizvinozvino.
Mumwe wechidiki tinaye Dhuve atiwo chirongwa ichi chakanaka akati
sevechidiki ndinotarisirawo kuti pave nekuenzaniswa kwemikana pachirongwa ichi pasina kuti zvona kana kuti kutarisa kuti munhu anobva kubato ripi rezvematongero enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo nezvezuva ranhasi nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSwithen Chirodza vaudza Studio 7 kuti zuva rakadai rakanakira nyika yose asi rinozovhiringidzwa nekuti
sezvaitya nhasi nedzimwewo nguva vezanu vanobva vatora kuita zuva renyika yese vobva vatora voisa mhomo voita zuva rebato ravo.
Zuva reNational Youth Day rakatarwa mugore ra2017 uye gore rino range richiitwa pasi pedingindira rinoti Empowering Youth, Securing the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemutauro waamai reInternational Mother Language Day. Hurumende ichikurudzirwa kuti isimbise kuchengetedzwa kwemutauro wekuzvarwa nawo. Vakambove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vari munyori wemabhuku vachikurudzirawo zvakare kuchengetedzwa kwemutauro waamai vaElvis Mari vanoti izvi zvinogoneka chete kuburikidza nekuiswa parutivi kwemari yekushandisa mutsvakiridzo dzekusimudzira mutauro waamai kuti usvikewo pakasvikwa nemimwe mitauro yepasi rose yave nemukurumbira. Zuva remutauro waamai rakatarwa nechinangwa chekusimudzira kuchengetedzwa kwemitauro yose inoshandiswa nevanhu pasi rose sezvakatarwa nesangano reUnited Nations muna 2007. Zimbabwe ine mitauro 16 kusanganisira mutauro wemaoko kana kuti sign language. Mukuzeya nezvezuva iri tabata vamari takatanga nekuvabvunza kuti zuva iri rakakosha zvakadii muZimbabwe.
Mutauro waamai ndiwo mutauro wakakosha zvikuru pavanhu uye ndiwo unopa vanhu unhu hwavo. Saka izuva rakakosha kunyanya isu vanhu vomuZimbabwe. Kana tichitaurirwa nezvezuva iri kana nezvekurangarira mutauro waamai, tinotora sevanhu vakambonge vari pasi poudzvanyiriri. Tinotora senguva yekuti tizvinge simba rokuti tingaita sei kuti mitauro yedu yanga yakaiswa pasi tiisimudzire. Kureva kuti izuva ratinofanirwa kurangarira kuti dei paitwa mari inoiswa mutsvakurudzo yatinoti research year kuitira kuti mutauro wedu usimukirewo usvike pamatamo emimwe mitauro yatinongoona iyoyi yaakushandiswa munzvimbo dzakawanda. Mitauro yanga yambori mitauro yaamai asi yasimukira zvikuru.
Tichitarisa muZimbabwe, muri kuonawo paine kukosheswa here zvikuru kune vechidika kwemutauro waamai?
Tingangoti muZimbabwe takambosvika pane danho rokuti taatichiona kuti pane zvinhu zvikuru zviri kuitika pakusimudzira nekurangarira mitauro yedu. Asi ndinoona neziso randiri kuona sekunge tadzokera kumashure, nekuti sezvamuri kutaura izvozvo vana vechidiki vataa nawo mabhuku haachawanikwa muzvinyorwa, mabhukushopu aya hakusisina. Saka mwaakuona kuti kuverenga chinyorwa chemutoro waamai zvaakuwanikwa apo nepapo apo nepapo, nekuti hapasisina kosheso iya yekuverenga. Mukatarira makore akapfuura takakura nguva yaibudiswa mabhuku nana Hamuchine, vana Arenchindura Moyo, vana Mukono weShure nevanhu vainyora zvaiita kuti tifarire mutauro wedu urande uri mupenyu.
Koiyo hurumende muri kuonawo iri kuitawo here bandiko rayo kuchengetedza ururimi rwaamai mungava muzvikoro kana mese mumwomo?
Mukatariritira kuti dei hurumende yedu yai tora danho risiri rokungotarira muZimbabwe chete, asi kutaurira chere kudiaspora kune tine vana vakawanda vana venyimura navajonga kukabenira vanodzidza sei chishona, chibija, tsonga, chindeyere, chitsaranga kana vari ikoko, kana ichi varimwo muZimbabwe vanotaura iyoyo tisina urongo hwatinawo hunoendawo ikoko sezvinoita varungu sezvinoita maGirimani.
Vanga vari vakambove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vari munyori wemabhuku iye vachikurudzira kuchengetedzwa kwemutauro waamai vaElvis Mari vari parunhare muHarare neStudio 7. The Voice of America. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel waBenjamin Netanyahu vati vacharanga varwi veHamas mushure mekunge vatadza kudzora mutumbi wechimwe chizvarwa chenyika yavo chakapambwa ndokuzofira muGaza. Hamas inonzi yakapa Israel mutumbi wemumwe mudzimai wechiPalestine ichiti yakaita izvi nekusaziva sezvo madzimai maviri aya ainge ari mumba imwe chete yakabhombwa neIsrael zvakapa kuti zvinetse kuziva kuti mutumbi uyu wainge uri wani. Makateerera ku Studio 7 tichitepenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno mu America. Musangano wemazuva matatu wegungano reAmerican Conservative Union kana kuti CPAC uri kuitirwa muguta reWashington DC wapinda muzuva repiri nhasi. Sangano reCPAC rinodyidzana nevebato riri kutonga muAmerica reRepublican Party. Nhasi kuri kutarisirwa kuti mamwe makurukota muhurumende yeAmerica nevamwe vakuru vemapazi ehurumende vataure. Vachataura vanosanganisira makurukota anoti rezvevakarwa hondo vaDoug Collins, rezvedzimba vaScott Turner, rezvemukati menyika amai Kristi Noem, uye vakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kutungamira nepfenyuro yeVoice of America amai Carrie Lake. Vamwe vanyarikani vari kutarisirwa kunge vachizotaura pamusangano uyu ndavaTrump avo vari kutarisirwa kutaura mangwana pauchapetwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army nezvenyaya iyi.
Nyaya hombe ndeyekuti America iri kutiyodzika nemagariro edu anga achinjwa chinjwa, saka vada kuzorera vanoti matsika nemagariro avo emuno muAmerica ndoyavanoti conservatives iyoyo. Enda ngoti mumwe mai akanzi nava Trump auye kuzotungamira Voice of America achanga chitaura kuti muzora nazvo.
Zvii zvimwe imi sevafundisi zvamunotarisira kuti zvizewe pamusangano uyu, tichiona kuti ivo vaDonald Trump vachataura pakupetwa kwemusangano uyu mangwana?
Nyaya hombe kune isusu vechisangano ndeyekuti dai Mwari vatungamidzwa muzvinhu zvose zvinoenderana nenyika ino, senyika inonzi iyo yakavakwa neuwaro hwechiKristu. Saka tinenge tichingotarisira kuti dai chiKristu chaonekwa chiri pamberi. Nokuti chiKristu chikaonekwa chiri pamberi, kuurayana, kuitirana utsinye kana discrimination iyeye kuti uyu mutema uyu munhu mutsvuku haiwaniki, tiri kutinamata kuti dai vapinda chiKristu kunyi zvikuru sei muzvikoro, nokuti ndo makanga maurayiwa zvikuru imomo, manga maurayiwa zvingatomboite Bhaibheri ranga rabviswa, kunamata kwanga kwabviswa muzvikoro. Saka vanogona vachimbozvitaura nyaya yekuti vada kuzorera izvo zvingatifadze zvo.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura ivo kuti vachange vachisandura zvinhu zvakawanda, uyezve tikavaona vachitaura kuti kubva pasi peutongi hwavo kuchange kuri kunzi uyu murume uyu mukadzi hapana zvokuti pakati nepakati. Mungaona izvi zvichitaurwa hero?
Vanogona kunge vachizvitaura nokuti izvozvozvo ndo zvimwe zviri kunzi zvakaita kuti Donald Trump ahwine, nokuti administration yekumashure ko yaingoti vanhu vese angosungawo kuti nhasi nei ndauda kuva murume, chitonditai murume, ndauda kuva mukadzi, chongoita mukadzi, zvanga zvichingoenderana zvakadaro. Saka iye zvinezvi vari kuti tida kuti tive nyika ino tinoenderana neBhaibheri, munhu anonzi murume uyu munhu anonzi mukadzi. Ndo zvavari kutaura vaDonald Trump. So tiri kutarisira kuti vanogona kuzvitaura kuti izvozvozvo. Nyaya yakaita kuti vazhinji vavavhotere nenyaya yekutsamwa panyaya iyoyo, kunyanya sei pavana vadiki, nokuti vana vadiki vakange vakusarudzirwa kunzi iwewe haunogona kungova zvakati, haunogona kungova zvakati, pasina kana age yekuti vanokwanisa kufunga pachavo.
Mufundisi wekereke Salvation Army vaChakangwenya vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari muguta reNew York muno muAmerica. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotuma chikwata chavo kuti chibude neurongwa hwekudzoseredza kuenzaniswa mukutengeserana kunoitwa neAmerica nedzimwe nyika nekupikisana nezvibvumirano zvisingaenzanisi zvainowana kubva mukutengeserana zvainoburitsa. Mugwaro ravakaburitsa muzinda weWhite House wakati urongwa hwekutengeserana hwakajeka hweFair and Reciprocal Plan wakanangana nekugadzirisa kusaenzana mukutengeserana nedzimwe nyika kwave nenguva yakareba nekuona kuti paita kuenzana mune zvose. America ndeimwe yemisika yekutengeserana yakasununguka zvakanyanya mupasi rose. Asi kwenguwa ndefu, ndiyo yanga ichirasikirwa mkutenge sarana uku, kana tuchenza niskwa ne, vaino tenge sarana nao, awano fara misika yao kushigazirwa za Amerika kubirikiza ne mitero. Muzinda we White House wakanyora uchiti kusaenzana kwezvinowanikwa kubva mukutengeserana uku hakuna kunaka uye kunowedzera mukudzikira kwemari inobva muzvitengeswa zvepagore. Mutungamiri wenyika vaTrump vakarumbidza enzaniso nekujeka kwechirongwa ichi. VaTrump vakati chero chavanotibhadharisa isu tiri kuvabhadharisa, saka zvinoshanda chaizvo. Iyi nzira yakanaka, yakareruka, uye atifaniri kunetseka pamusoro pekuti tiri kuchaja mari yakawandisa kana kuti yakanyanya kuita shoma. Muzinda weWhite House wakataura mienzaniso yakawanda yemitero isina kuenzana, iyo yakakuvadza Amerika mukutengeserana, zvimwe zvacho zvikamu gumi kubva muzana zvakaiswa neEuropean Union pamotokari dzinopinda, zvichienzaniswa nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvakaiswa neAmerica. Zvikamu gumi nezvisere kubva muzana zvemutero wekutengesa ethanol kunze kwenyika wakadzikwa neBrazil, zvichienzaniswa nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvakadzikwa neAmerica. Muzinda weWhite House wakati nekuda kwekuwedzera kwezvimhinga mpinyi zvisingadzoreki mumakore mashoma apfuura, Amerika yakarasikirwa nemabhiriyoni makumi mana emadhora muna 2024 mukutengeserana mune zvekurima. VaTrump vakati kudzorera kunoita kuti mutero uve wakaenzana. Vakavimbisa zvisinei kuti pane nzira imwe chete yechokwadi yekuti nyika dzidzivise mitero yeAmerica zvachose. Vakati vanogona kuvaka mafekitari muAmerica kana chingave chii zvinosanganisira dzimotokari, zvinosanganisira machips nemasemiconductor. Vakati ava vachavaka muAmerica havana mitero yavachange vachibhadhara uye vanofunga kuti ndizvo zvichaitika. VaTrump vakati vanofunga kuti nyika yeAmerica ichazara nemabasa. Vakati mutemo wavo wechimbi-chimbi pamitero inotsividzawo ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvavakasaina. Vakati kwete kungoti ichaita kuti Amerika isimbe, asi inogona kuita kuti dzimwe nyika dzisimbewo zvakare. VaTrump vakati zvinozivikanwa kuti dzimwe nyika dzinoda kuti kuve neAmerica yakasimba, vachiti vanofunga kuti zvichasimbisawo Amerika zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro yemasera sei wepastudio 7 ana baba Jonga, ana baba Blessing Zuru nevamwe ndabatikana fani ngemunhu anotaure mashoko asikarewi pastudio 7 pana. Hatirambi kuti mutaure kuti baba Munangagwa nawa president wakaita development, but mukaabhuse mashoko iwawo muchiwedzera nezvisina maturo kusvika mataure kuti chero mapofu akaionawo development iyoyi. Uyu anonzi Tongo Gara azvitaura izvozvo, ngaasaite mataurire iwawo. Hurema hautengwi. Mapofu akaone development yenyika inoindianani? Vangani vakabudirira nayo? Imi ana Snobo Tongo Gara ino musaite nyaya yakadaro pane venyu.
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe, kwamuri matima nenyika mukati mezuva ranhasi nepasi rose rekurangarirwa kwerurimi rwaamai. Tinova tiri chinhu chakanaka zvikuru mukati mepasi rino kuti zuva iri rinorangarirwa kuti mune munhu anofanira kuziva rurimi rwaamai vakwe. Tinozva kuti vanhu vakawanda varasha tsika namagariro kana vachigara mukati medzimwe nyika havachakoshesi kutaura rurimi rwavo, nevana vavo vazhinji varashika. Zvinodudzira kuti vanhu tinofanira tikurudzire kuti vana vedu vataure rurimi rwavo kunyange tigere kunyika dzatigere kunzoko.
Makadii makadini pastudio 7 apo vanangu majonga makadii zvenyu makadini nepeno risina uchiva nepeno rinobata vanhu zvakanaka. Avo ndosha kuti vari kutaura vachiti kudini vanotaura vachiti rodhi dzakagadzirwa chinhu zvose zvakanaka. Apo vachitaura mamwe mabridji rodhi dzaigadzirwa mamabridji ari kungodotorwa nemvura akagadzirwa namatanda. Woti kugadzira iko
magarisa musiri kuvhura maaudios asamugeza. Ndiri kuti dini ndiuda kupindura vatongogare pavo kuti kusvika 2030 nezviri kuitika munyika pari zvino zvimashopu maomba ari kuvhara, zvikoro hakuna mabhuku, hakuna even machoko, choko yekunyoresa pabhodhi. Saka handisi kuziwa kuti kana vachiti bumbiro remutemo revandudzwe kana kuti vachiti vachada kunyengera vamunangagwa vanonyengerera ngavangotaura kuti chokwadi vamunangagwa vari kutiudza kuti ngatirambe isusu takatsigira 2030 ende vamunangagwa havarevesi kuti 2028 vanenge vabva vatya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo weSungura Ernest Machara.
Zvemagitare ndakazvitanga makore apfuura kuma2004 ndichiri kuchikoro, asi zvekuzorekoda ndakazopinda mustudio 2021. Ya 2022, 2023, 2024, asi ndaingorekoda masingles. Handina damba refu randati ndarekoda.
Saka Bla Ernest, vabereki vakati kudii muchitanga zvemagitare?
Pakutanga music ndinenge ndakata rombora kanaka zvokuti ndakazoitanga vabereki vasisipo, asi ndoimba kuti vanhu vakanga vasinga zvifariri nekuti ndine mumukoma wangu akatombozvizama akazviedza kumashure uku vabereki vachipo akagadzira gitari rake vakaripisa. Saka nangu ndakazoita mukana wakanaka wokuti takazoitanga vabereki pasisina.
Vari kuitambira sei veruzhinji muzvimana umu?
Ndingataura mufananidzo wokutoti muchaunga umu ndakatomboti ndiri parengi panokwirwa mapasi twa mumwe munhu wandisingazivi asi foni yake ichiringa ringtone yaakapersonalize imwe manzi yedu inonzi foni yachimbeto. Ndikatofunduka kuti saka kureva kuti ndinotorerwa nayo.
Saka vanoda kukubata iwo kutaura nemi kuridzirwawo nekuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Ya vanoda kundibata vanondiwana paFacebook umu. Ndiripo pane peji rakanzi Majority Sounds Band, zvakare pane akaunti yakanzi Ernest Mupwanyiwa paTikTok. Pana Majority Sounds YouTube, Ernest Machara and Majority Sounds MP3 juice yakadzi Ernest Machara. Zvakare munogona kundibata panhamba dzokufona kana WhatsApp zinoti 0027 799 300 880.
Was a Friday, chitipai kamwe chete timborova magitare zvishoma nhasi.
Ya tingabuda mudariro ne manzinoti pachinyakare.
Nzwisa yekambo pachinyakare kubva kuna Ernest Machara ari parunare kuJohannesburg naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvezuva reNational Youth Day racherechedzwa munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muna Taboka Ncube.
Thank you. Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zidobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamgela emsakazeni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2025 ngutabaka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi adinga intatha lezindaba yephephandaba elizimelele News Day uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza othi umnankava kumele asuke esihlalweni. Abatsha baveza imbono etshiyeneyo ngokunanza usuku lweNational Youth Day. Namhla lusuku lweInternational Mother Language Day olukathekisa ulimi lukamama. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adinga intathele zindaba yephephandaba elizimelele News Day uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza laye odinga ngamapolisa emethesa amacala abalisa elokuthuka umongameli Masemnangagwa elokuphehla odlakela kanye lelokutshontsha. Isikhulumeli samapolisa Commissioner Paul Nyathi wethule umbiko namuhla esithi uMhlanga wephula isigaba 164 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act isahluko 9.23. Lanxa uNyathi engacacanga ukuthi uMhlanga wenzani kahle kahle isigaba somthetho lo sibanzi njalo sigoqela ukutshotshozela udlakela. Umhlanga yena wethule umbiko enkundleni ye-XCT ukhulumisana noNyathi namuhla emazisa ukuthi uza kuya emapholiseni ngomvulo ngoba okwamanje akezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leNews Daily lithi isiphathamandla senkampani yalo e-Alpha Media Holdings umnumzana Kenneth Mafukidze laye ubiziwe ngamapholisa. Umhlanga uqhube ingxoxo loGeza ezilokhe zisemlonyeni yabantu abaningi kunsukane ezedluleyo lapho uGeza aveze khona ukuthi yena labanye abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abafuni kuzwa ngokuqheliswa kombuso kaMnangagwa esithi bafuna asuke khathesi esikhundleni ngoba ekhohlakele. Izo lamapholisa anqolonge unkosikazi kaGeza ambuzisisa ngokuthi umkakhe ungaphi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube yena othi ukudingwa kukaMhlanga ngamapholisa yikumhlukuluza ngezombusazwe yokusobala.
Thina njengentatha ezindaba sibona ngani bamethusela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentatha ezindaba. Yilo udaba olusegugini kungasuwe uMhlanga uZulu kweleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebe lalo ulwazi lokuthi uma uveti kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews uMhlanga awenze lehoveti lelo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intatha ezindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye esedingwa ngamapholisa. Thina sikubone ngazathi iwekisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani lazo.
Lina njengentatheli zindaba lingathi kuyalethusa yini, kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Ayiyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamalanga ambalwa intatheli zindaba zihlanganele upresident uMnangagwa yenathisana itiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intatheli zindaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena kwi-constitutionalist ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi ontathele zindaba i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe kwathini ukuthi namuntu asokukhanya sokudingwa intatheli zindaba. Yikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGeza. Ungakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudingwa waba umhlanga ngoba politically motivated. So one political motivated we have to intake izindaba azisoze zifanele ukusebenza nje ngoba ukuthiwe iphosta kwakhitshwa le-IPA ikhona imithetho abayisebenzisa nganqwele ukuthi yesibani.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 SRN. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuze achasise ukuthi uBlessed Dimhlanga wethe swaca labani kahle kahle. Namhla umhlaba wonke unanza usuku lwe-International Mother Language Day oluqathekisa ulimi lukamama. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi sezitshabalala ezinye indimi kwamanye amazwe. Uthi ulimi lukamama luqatheke kwezemfundo, ezamasiko, ezentuthuko lokunye ngakho-ke kumele lulondoloze. Emhlabeni wonke jikelele kule ndimi ezedlula inkulungwane ezisitshiyagalombili 8324 eZimbabwe kusetshenziswa ezedlula ithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxe loThandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko njalo oyengumphathi wesikolo seGwanda Secondary School.
Luqakatheke kakhulu Dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesisweni sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko, lembali, lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu opheleleyo kumele azi imvelaphi yakhe okugcocela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kulokho kuyazani okunye sokuthabalala baba Mkandla, kwenziwa kuyini?
Kwenziwa ayikuthi umhlaba usuwabo ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababekhona. Yiko kwenza ukuthi kuye khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphetheya khona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana ngesiNgisi langezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohloni.
Ye kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima ezinyengelezi?
Umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokhu. Nxa thina sizigqada siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayezitatela imikhuba yakomakhelwane bayelithe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngubani? Umzali uzala umntwana ngoba umntwana ngiyosezala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labo sobhuku xa labo bengabakithi, ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini kabazazihlubi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe.
Lo ngumnumzana Thandeko Nsinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo owake waba ngumphathi wesikolo seGwanda Secondary School obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwisana lohulumende weSudan abakubutho le-Rapid Support Force kubikwa ukuba sebebulele abantu abaningi esigabeni seWhite Nile, ikakhulu endaweni ezivalisa e-Al Jitaina lapho abehlulwe khona libutho lelizwe. Inhlanganiso Preliminary Committee of Sudan Doctors Trade Union ithi kubulewa abantu abedlula amakhulu amane 433 kusukana ezedluleyo. Umkhokheli wakhe le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzajezisa kabuhlungu iHamas uma ingabanikanga isidumbu sikaShiri Bibas owathunjwa ngo-2023 wabulawa labantwana bakhe. IHamas inike ele-Israel isidumbu esingayisiso sikaShiri Bibas kuyena liviki. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika labanye bakhe abe-Argentina, Slovakia le-Italy bakhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni osaqhubekayo e-Conservative Political Action Conference kusasa kulandela ukuvulwa kwawo izolo. Namhla bahlonitsha abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela osanda kukhethwa ukuba umholi womsakazo we-Voice of America unkosikazi Carrie Lake omhlangano lo osungulwe izolo ngumsekeli kamongameli weleMelika uMnumzana J.D. Vance ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxe loMnumzana Tim Moringai, ingcwethi ekhubungulela ezombusazo ohlala khonapha kweleMelika.
I-meeting le e-CPAC iqakathekile ngoba yiyo elova phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama-candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawaphi. Mina ngibona ngathi uMongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks, owayekukhuluma during the election, sikhangela njenge immigration, ama tariff, loku ehlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena umongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and the lama states amaningi. So inkulumo yakhe kayethese, I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court, so ngokunye azakhuluma ngakho.
Njengoba uMnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
UMnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kathesi ihamba kuhle and banikwa bona lokho ebesithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America, and sibona ngathiwa kathesi songathiwa sole confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia, so khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is a way forward for i-Republican Party, so kwakathesi sithi sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Esinye isizalwane seMelika ebesibotshelwe ize ngaphandle kwelizwe sesikhululiwe. Sekulezizalwane zeMelika ezilitshumi lanye esezikhululiwe kusukela ngesikhathi uMongameli Donald Trump engena esikhundleni ngoZibandlela. Isizalwane seMelika lesi esikhethe ukungaziwa besibotshwe labanye ababili eBelarus. Ukukhululwa kwabo kuza kulandela ukukhululwa kombalisi weMelika uMark Fogel, owakhululwa mhla ka-12 kuyona linyanga eRussia. Yam. Ufoke wakulumu luange sikati kukululwa isizalwane seRussia ebesivalelwe eMelika sisethe somlando wenkohlakalo. Isiphathamandla seMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uAdam Bola uthe omunye wabathathu abakhululiweyo laba yintathelizindaba yeRadio Free Europe, Radio Liberty uAndrei Kuznek. UAndrei Kuznek obevalelwe okweminyaka edlula emithathu eBelarus. Ele Belarus elidlelana lele Russia lile mithetho encindezelayo ukwedlula eyamanye amazwe, njalo lile zibotshwa zezombusazwe ezedlula inkulungwane 1200. Uambasada Bola uthe ukukhululwa kwezibotshwa eBelarus kwenziwe kungela sivumelana sokutshintshana izibotshwa. Uthe abantu laba bakhulule ngenxa kaTrump uqakathekisa ukuphendusa ezizalwane zeMelika, njalo amanye amazwe ayakulalela lokho. Ngakho-ke ngibona sengathi okwenziwe ngumongameli weBelarus yikuzama ukuguqula obekusenziwa nguhulumende wakhe, ngoba esazi ukuthi umongameli weMelika ufuna ukubisela ezizalwane zelizwe lakhe ekhaya. U-Ambasada Bola uthe amazwe ahlakaniphileyo awameleli ukuthi sicele ukukhululwa kwezizalwane zethu okungenziwa ngamanye amazwe ukuthi abe lobudlelwano obuhle lomongameli weMelika ukukhulula izizalwane zaleli lizwe. Ukubeke emgceke lokho, isikhulumeli seWhite House uCaroline Levitt uthe ukukhululwa kwabakade bevalelwe eBelarus kunqoba okukhulu esithi kwenzakale ngenxa yokuba umongameli Trump ulesipho sokuxoxisana labanye. Ephathiswa ngohulumende weLithuania, umsekeli kamphathintambo ohlangothi lwezokudlelana namanye amazwe uChris Smith uhlanganele izibotshwa lezi eBelarus wasesiya lazo eLithuania. Uthe ukukhululwa kwazo kuyimpumelelo enkulu elethwe izinqumo zikamongameli Trump. Kumbiko wakhe umphathintambo ohlangothi lokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Marco Rubio ubonge eLithuania ngokuphathisa njalo wagcizelela esithi siqhubeka sizinikele ekukhululweni kwezinye izizalwane zeMelika eseBelarus lakwamanye amazwe. Sikhuthaza ukuthi kukhululwe izibotshwa zezombusazwe ezifika phose i-1300 ezisentolongweni eBelarus. Yimibono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezakhoni labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lwene.
Studio 7 ninjani basaza abahle? Hayi, okhulumayo uNdebele from Progress Protest for Change. Hey, bakithi siyakhala thina nje special ngapha thina eMathebeleland. Siyezwa zonke nje into ezikhulunywayo la. Thina abantu beMathebeleland vele futhi nama singazange sanquma ilizwe lethu laphana, ngeke sisithole vele ukuphumula. Ngeke sikuthole ukuphumula ngoba into engibona isenza ngalaphana kithi eMathebeleland siyacindezelwa laphana. Singakhuluma sithini thina sonke nje eMathebeleland? Sikhuluma yonke into kumbe kube yini singakutsho. Okuseleyo ma singazange sathatha eMathebeleland laphana nasiyimthokazi. Ayikho vele into ungasisiza laphana thini. Yonke izinto ezikhulunywayo ezizanti here, strategy konke lokhana abakwenzayo bazibenefita bona bodwa konke ngayo labantwa bethu.
Ye, sanibonani, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti mina bengicela ukuthi ngikembe mbuze oba ngabe bekhona abakwaziyo. Kanti isadiki eyake yakwenza kwalunga kukuphi? Ngoba kwabuya ngokhetho olweZimbabwe kwehlula. Manje nansi impi yale ihambila kunalutho lokhe kubulawana. Kanti yona isadiki kukuphi? Lapho yake yahamba yayenza izinto zayenzeka. Besicela like lisibuzele kwabaphezulu ngabo.
Njani Studio 7? Njani Studio 7? Thanda kudlulisa lokhu Studio 7. Kunesikolo laphayana isikolo wakho lokuthiwa isigombingo school esincisha abantwana ama-results ka-grade 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Zimbabwe. Kulabatsha abathakazelela usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day abathi luthuthukisa ubuntu babo kanye lenhlelo zokuziphilisa kube labanye njalo abaluchothoza besithi kaluncedi lutho ngoba akulanto ebambekayo ephuma emkhosini nokunanza usuku lolu olwalusaziwa ngokuthi yi-21st February Movement. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezanu PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu. Kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZanu PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kuningi singalazi usuku lwakhona ngoba njengamahithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezitayithiye futhi uhlezi umelele izilogandi ama-speech ukuthi uzodla ithuphisa echikenini eyaphela ususiya ethoilethi lingase litshonile.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZanu PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurej uthi bayakusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni
ngo-2028. Abaphikisayo
bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZanu PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenoni Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma nabanye abasha sibona kuvuma ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni singatsho nje ngenxa yokuthi sida sisobantu bezanu PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda eMzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday.
Buli viki kuhlelo Waza Friday silomculi womdumo wabasakhulayo wepiano uFortune Muzamba odume ngegama lakhe lokucula elithi FT ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda.
UFT ungene ngomculo wakulezinsuku wamapiano othandwa ngontanga.
Igama lokuzalwa nguFortune Mzamba, ngikhulele eDingani, indawo engathi ngenza yonke into nje. La ngaqala ukucula ngu-grade 3, ngicula ikwaya. Isekondari yami ngafunda eDamba Secondary School. Uqala kwami ukucula ngokupheleleyo ngaqala ngonyaka ophelileyo.
Tell me why me when I want to leave.
Yomculo sacabulayo FG uledlala delilodwa aliphekileyo uthi yonke into iyazenzela
ngiyazibhalela ngiphinde ngiziculele kuleli dlalade linezingoma ezingu 9
FT usebenzela abanye ekupheleni umculo wakhe ubonga abangani bakhe abamenza wathanda ukucula
ababizwa nguTalent Ndlovu, Elisha Ndlovu, Khuzani Nyoni noSibonelo Mkhwanazi. Abantu engisebenza nabo emculweni uSiyabonga Hlongwane noRulan Hiki.
FTV atholakala emakhasini oziba zeFacebook, YouTube, Instagram lamanye. Abafuna umculo wakho bakudinge ngaliphi igama FT.
Uthi FT vocalist, uFT ngu F no T no double E. Phinde njalo ngithi 07 38 33 53 50. Ngiyabonga.
UFT nguye umculi wamapiano koBulawayo. Bese naye uhlelo woza woza Friday libe lempela sonto enhle. Igama lami Jesus Banda.
Bonge uEzra Chisas Fanda obexoxa lomculi uFT kumculo wakhe laphana kuLive Talk lingakhohlwa. Uhlelo liyalandela namhla sixoxa ngosuku lweNational Youth Day. Singeke hlukanike sikhangeleke ebezixoxela namhlanje. Amapholisa athi adinga intatheli izindaba ephephandaba leNewsday uBlessed Mhlanga, yena obedume ngokukhuluma lomnumzana Blessed Geza. Okwanamhlanje siligqiba lapha, lisale livalesayo uDabakanco.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.